isu zviri kuita tikatyamadza nokuti pfungwa idzi dzichida kutarisa ndekekutanga kuti zviitike munhau dzezveutano asi chinhu chiri kutinetsa zvikuru ndechekuti pari zvino izvi Zimbabwe haina vana chiremba vakakwana zvichireva kuti vana chiremba vari kutrenwa kubva kumayunivhesitis edu vashoma zvakanyanya chienda neuwandu hwevanhu vanenge vachida kunobatsirwa kuzvipatara saka isusu tikuona zviri zvinhu zvichanetsa nekuda kwekuti vanhu vacharamba vachitambura varwere nekuti varwere vakaenda kuzvipatara vachange vachizopedza nguva yakareba vasina kunge vaonekwa nachiremba uye zvekare zvichireva kuti kana chiremba ari pacontract zvoreva kuti chiremba uyu haachakwanisa kuwana mikana ingave mikana yekupiwa chikwereti ingave mikana yekuwedzera dzidzo ingave mikana yekupiwawo kana ingave masenzi chaiwo nokuti anopiwa sei kana ari pacontract zvoreva kuti yatinoti morao yemahealth workers ya tichaona ana chiremba vachashanda muzvipatara umu vachigunun'una vakashanda vachigunun'una zvoreva kuti munhuwo zvake anoshandisa zvipatara zvehurumende ndiye achazenge ari padambudziko rakakura
imiwo zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaiitwa kuti dambudziko irigadziriswe
isusu chatinoramba tichikurudzira ndechekuti vana chiremba ngave vachipihwawo mukana wokugara pasi vachikurukura nehealth service board ndiyo inovapinda mabasa health service board ngaingewo ichiteerera zvichemo zvavana chiremba hazvisi zvavana chiremba chete bodo nemanesi zvekare vana mukoti vane matambudziko avainawo